mangwanani akanaka vatereri tinosangana zvekare mangwanani anhasi uri musi wemuvhuro 5 Gumiguru 2020 makaterera kustudio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Nesu mchukongwa chedu chanasi ini ndini tanono kawande njiri muWashington DC ndi chiti hezvi noi zviri mchukongwa chanasi
takuda kuti uremekedzo waticha womurairidzi hunge huripo kuitira kuti remangwana redu redzidzo ringe richifamba munyika remangwana rewana wedu ringe riripo zvinobvira pakuremekedza ticha kuti anga ari munhu womunyika.
Nhasi izuva rekucherechedza varairidzi pasi pose
tiri kuona zvinhu zvavari kuita asi sarudzo dzirikutoitwa tiri kutoenda mberi tinogadzisa sarudzo kumawoti kwese kune muti vakanzizi ukashaika munhu kune vanhu vakasiya basa.
Bato reMDC Alliance rinoti richaenderera mberi nesarudzo dzaro muna zvita. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Bazi rezveutano rinoti vanhu vafa nechirwere checovid-19 muZimbabwe vachingove mazana maviri ane makumi maviri nevasere. Vanhu vabatwa nechirwere checovid-19 muZimbabwe vave zviuru zvinomwe zvine mazana masere ane makumi masere nevasere 7888. Nezuro vanhu vatatu vakabatwa nechirwere ichi vachitapurirwa munyika. Vapora munyika vanoita zviuru zvitanhatu zvine mazana matatu ane makumi mashanu nevapfumbamwe 6359. Nhasi nyika dzinopfuura zana pasi pose dzichacherechedza zuva revarairidzi. Musi wa5 Gumiguru izuva rakatanga kucherechedzwa makore ese kubva muna 1994 riri zuva rekutenda varairidzi vose mukupa kwavo ruzivo kuvanhu pasi pose. Varairidzi vemuZimbabwe vanotarisirwa kuungana muguta reGweru mudunhu reMidlands, apo vatungamiri vemasangano anomirira varairidzi vachataura kuvarairidzi pamwe chete nokuverengawo mashoko ekurudziro netsigiro anobva kuna mamwe masangano evarairidzi nevashandi pasi pose. 5 Gumiguru rakadzikwa sezuva rekucherechedza varairidzi nesangano revashandi reInternational Labour Organization neUnited Nations Organization for Education, Science and Culture. Munyori mukuru weAmalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe vaRobson Chere vaudza Studio 7 kuti zvinosiririsa kuti zuva rekucherechedza mabasa akanaka anoitwa nevarairidzi rinocherechedzwa panguva iyo varairidzi vari mumatambudziko akadzama muZimbabwe, uye apo hurumende ichibata varairidzi nenzira isina kunaka.
Asi izuva rekurangarira varairidzi pasi rose. Paine timu yekuti Teachers Leading in Crisis and Reimagining the Future. Saka tinorikoshesa zvikuru uye tusangana panguva yekunge varairidzi tiine dambudziko muno muZimbabwe kunyanya rekunge takagara kudzimba tisina zvikwanisiro zvokuti tiwane kurarama kuti tinge tichienda kumabasa, nekuti employer wedu haasi kukwanisa kutipa mari panguva yatinechida mari. Mpilaa wedu ari kutarisa matambudziko edu, oregedza kuadresa matambudziko edu. Saka isu sevarairidzi tine timu yedu yatinayowo muZimbabwe.
Dingindira renyu kana kuti timu yenyu inoti?
Yekuti Restoring Teachers Dignity itimu yatiri kuuya panguva yekunge uremekedzo wemurairidzi washoreka nekuda kwezvaari kuwana uye zvaari kupiwa. Saka tiri pakuti murairidzi ange achiremekedzeka.
Saka zuva ranhasi mucharicherechedza sei sevarairidzi?
Tinenge tiri kuGweru takaungana sesangano reAmalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe patichazofamba tichitaura nyito dzedu nhasi, uyezve tine vatatumira kuti vanga vaende kuhurukuro. Pane hurukuro dzanzi naemployer wedu dzinge dziriko, vachange variko zvakare. Tange chitaura tiri umo umo abuduru umo umo ne waenda. Asi pa tiri pa kati pa ground. Tange chipa futi minuto zedu izo zo izo. Kutipangwa ino takuda kuti uremeke zo waticha umbra irizi. Unge uripo kutisa usulemangwa na redu redzidzo. Ringe chifamba munyika remangwa na rewana wedu. Ringe riko zino vira pa kuremeke za ticha kuti anga ari munhu womunyika.
Zvimwe zvamuchange muchitaura pamusoro pazvo ndezvipi?
Dzimwe dzenhaurirano dzatichange tichikurukura muzuva ranhasi maringe netimu yedu iriko Global World Chess Day ndedzekuona kuti panguva ino yedambudziko yatakasangana nayo COVID-19 zvii zvimwe zvatingaite kunyange patinosangana nematambudziko akafanana neakamboitika Cyclone Idai yekuti zvikoro zvakaparadzwa panguva ino yeCOVID-19 zvikoro zvakambomiswa zvii zvingaitwe kuti dzidzo inge ichienderera mberi kunyange munguva yematambudziko ndo zvimwe zvekumwe zvatichange tichitaura nazvo tichikurukura nezvazvo sevarairidzi muzuva ranhasi
avo vange vari munyori mukuru weAtus vaRobson Chere vari parunhare kugweru nestudio 7 Mutungamiri werimwe sangano revadzidzisi reProgressive Teachers Union of Zimbabwe, Dr. Takafira Joe, vanoti havana ruzivo rwekuti mari inosvika madhora manomwe nemashanu yekuAmerica, US$75, icharamba ichipiwa vashandi vehurumende here sezvo yakange yanzi inopera muna Gunyana. Gurukota rezvemari muzvinafundo Mutuli Ncube vakati mari iyi inova COVID allowance yaizopiwa kwemwedzi mitatu vari pamudandegere vari kupiwa madhora makumi matatu hatina kukwanisa kubata vanyuve kuti tinzwe divi ravo sezvo nhare mbozha yavo yange isiri kudayirwa varayiridzi nhasi vari kutarisirwawo kuenderera mberi vachiramwa mabasa vachinyunyuta nemari yavari kutambiriswa Blessing Zulu West Studio 7 abata Dr. Joe.
Hapana chakajeka chakataurwa pamusoro pe $75 COVID allowance. Chatakangoona chete ndeyekuti yakaita zinda kupa zinda kutorera. Varairidzi vakaiwana 2 months mwedzi wechitatu ikabva yadini. Tangoana isisipo yatorwa nehurumende. Chimwe chinonetsa ndechekuti even mari yacho iyoyi varairidzi vakawanda havasati vatoikwanisa kuitora kubva yekutanga kwacho
nechikonzero ichei chaizvo isiri kutoreka mari iyi nekutika hurumende yakati yavepo
nokuti zvichitaurwa zvainzi inoita munostoro account munhu okwanisa kuzonotenga nayo asi vese vakazama kuti vamboita izvozvo hapana kana mumwe chete akakwanisa kuti aise munostoro account vazhinji vanhu vaitotravhela vachibva kumarura area vachienda kumabhengi vachingonzi haisati yanaka nanhasi havasati vatoiwana saka iyi mari inoti hazindakupa zindakutorera isina mutupo uri clear uyezve isingauyi zvakajeka ende inenge ichinyepa kuti US$75 iyo isiri vanhu vese vakaiwana vakatoikonvedza kuisa mumaRTGS ndokuti vaiwane hapana munhu wakawana US$75 saka isusu zvekunyengeterwa herisadza mutope sevanhu vakuru hatindi chatakanzwa hurumende ichitaura uyezve chinokalamadza ndochokuti yakati ine cost of living adjustment yakati ichange yabhadhara by musi wa2 Oktobha padambudziko riripo futi pahurumende nderekuti isu hatina kumbokumbira cost of living adjustment
ichii chamakakumbira vazhou handiti manga muchiti muri kuda kuti mari iwedzerwe here
takakumbira kuti isu tinoda salary dzedu dzaitambirwa navarayiridzi muna Oktobha 2018 yatinoti restoration of the salary's purchasing power ndo zvinoda varayiridzi izvozvo mwana anokumbira huvewo mupanyoka saka ndo dambudziko rine hurumende yekuti inoita zvayada asi isingadi kuti titaurirane paine yatinoti collective bargaining iyo inoda collective bargaining plus inoda kuti isarudzire vashandi vanhu vanovatungamirira
munorevei apa vazho mungajekesa here
iyo organization inonzi Apex Council mandate yayo yakapera kudhara vaifananga vaita 2 years iko zvinova mugore rechi5 vasina mandate ende tiri kutonzwa kuti vakaita iko zvino imwe inonzi confederation Utonzi kauti confederation yacho yekuti vanhu vatungamiriri nai ndo vanoenda muchechi vopana zvinzvimbo maorganization asingazvizivi sei.
Ese maonero enyu chii chinofanira kuitwa kana pachida kuumbwa sangano rakadai?
Kana tichida kuita izvo tinofanira kunge taita mafederation. Maunion leaders, imwe union imwe neimwe yodamwa kumusangano wecongress wekusarudza vanotungamirira. Asi hurumende inoda firefighting, inoda vanhu vainoita romance nayo vekuapekisikanza. Saka zvese izvo ndo zviri kunetsa hurumende kuti haimiri pachokwadi.
Mutungamiri werimwe sangano revadzidzisi reprogressive teachers union of Zimbabwe, Dr. Takwafira Zhou, vange vari parunhare kumasvingo naBlessing Zulu weStudio 7. Bato reMDC Alliance rinoti richaenderera mberi nesarudzo dzaro muna zvita, richiti kumiswa kwakaitwa sarudzo nehurumende hakuzi pamutemo. Mutevedzeri wemutungamiri wenyika vaConstantino Chiwenga vakazivisa mazuva matatu apfuura kuti sarudzo dzose dzichambomiswa pamusoro pecoronavirus. Mutevedzeri wemutauriri weMDC Alliance vaClifford Fachayo vaudza Studio 7 kuti bato riri kutonga reZANU-PF rave kuzvidza hurumende. Vazvachayo vati hurumende iri kushandisa chirwere cheCovid-19 mukudzvanyirira nekutyora kodzero dzevanhu.
Sarudzo dzinofanira kuti dziitwe nekuti sarudzo ndo dzinobudisa munhu anofanira kutisapira vanhu, nekuti mutungamiri haasvike dzega, mutungamiri anotisidzwa nevanhu kubudikidza takupenga vaita musarudzo dzakajeka. Saka zvakataura zvanhu zvekuti vari kumisa sarudzo ndo nyaya yekutora korona kuipoliticisa kwatogara tichitaura, nekuti havazivi zvakuti zviitwe, havazivi zvekuti zvino zvifanira kunge zvichiita kuti zvinhu zvibudire zvakanaka. Saka tiri kuona zviri zvavari kuita, asi sarudzo dzirikutoitwa tiri kutoendera mberi tichinogadzira sarudzo kumawodhi kwese kune mvakanzizi kukashaika munhu ungava kune vanhu vakasiya kubasa. Zvese zviri kugadzira tichinofanira kuzoda vanhu nezvi ndicho kuti kune mawadhi mazhinji nekumamps mazhinji vakadzingwa zvisiri kutemo, isu tinopinda musarudzo mumanda protest, nekuti vanhu ava vakadzingwa zvisiri pamutemo. Vanhu vakapinda musarudzo wa18 vakahwina zvine mutindo vakapapaidza vanhu veZANU-PF vakapinda muparlamend kumeka vanhu. Izvezvo kuita kwakuba kuti vanhu kuratidza kusaremekedza vhoti inenge yaisa vanhu kusaremekedza kodzero dzavanhu.
Zvino kana mukaenderera mberi nesarudzo idzi iyo hurumende ichiti aiwa, zvinhu zvofamba sei ipapo kana hurumende isina kubvumirana nazvo?
Haisabvuma zvichafanira kuti zvitoitika, nekuti ndo vanhu vataura paya kuti vanhu vakuenda vasiarudzo kusarudzwa. Saka zvichatoitika kuti tichapinda election, election ichaitwa, haisi kuzosadza kuitwa, hatichatozviita kuti zvitoitike. Ndo vacho vanofanira kuita, nekuti election parezeki. Saka zeki ndo boka rakaiswa neconstitution kuti rirane maelections. Saka ndo tinofanira kuti tipe gwara kuti tofanira kuzvisa sei, kuti munhu akaramba paka kutomuka utaro zvaanoda. Nyika itinoperwe like that, nyika yafanira kutungamirirwa pasi pemutemo. Tekutora korona kuita political weaponry, chombo chekurwa nacho zvepolitics. Zvinhu zvatikabira kana tichitaura kuti fanikesitika, nekuti chirwere chinofanira kuti chine zvinhu zvinotevedzerwa kuzi musaita zvakati zvakati kuti chirwere chisapararira. Saka izvo zvinhu zvatinotevedzerwa pasi mutemo unonga waitwa nevana mukoti nemadhokotera makuru, ndo zvakazvifanira kutevedzerwa, kuti zvava zvekutora coronavirus kuita zvepolitical weapon.
Inini bato renyu pane mashoko arakambosvitsa here kuhurumende pamusoro penyaya iyi?
Isu tapana kutoitana anonzi maconsultations aya, nekuti totarisirana zvekuti boka rezisi iri rinofanira kuti rirambe richitaura nemastakeholders kuti zvakamira sei. Dambudziko hombe ratinaro muZimbabwe inyaya yekuti ZANU-PF yakangotochinja kuti ZANU-PF yangofanana nehurumende.
Mutevedzeri wemutauriri weMDC Alliance vaClifford Fachayo vari parunhare muHarare neStudio 7. Asi sachigaro veZANU-PF mudunhu reNorth America vaRegis Charumbira vanoti ZANU-PF haisi iyo yakamisa sarudzo asi hurumende. Vati mitemo yenyika inofanirwa kutevedzerwa, vachiti bato reMDC Alliance rizire magweta ava vasingavoni achityora mitemo inenge yadzipa nehurumende.
ZANU-PF haisi yakabhanama yakapostpona mabyelections akapostpona ne government. So there's a difference between pa government ne party. ZANU-PF haine inechokuita nemabyelection ekuMDC.
Vanoti vachaenderera mberi nesarudzo idzi dzamabyelections vachiti ZANU-PF iri kuda kushandisa chirwere cheCOVID-19 senzira yekudzvanyirira vanhu. Munoti chii nazvo?
Nyaya yekuti kwanzi tichaenderera mberi, first of all ndoda kuti kana government ikati mabhodha tavhara, kana government ikati hakuna maairlines achapinda muZimbabwe nenyaya yeCOVID, kana government ikati kune curfew nenyaya yeCOVID, nezvakawanda wanda zvinenge zvichitaurwa negovernment, magovernment ese all over the world vari kuita the same thing yokupasa mitemo yekuti pavanoona kuti pane loophole yokuti COVID-19 inowedzera manhamba vanovhara. Ende kana vakaita foresee kuti muna November or December kune maactivities akawanda yeholiday time, vanhu vanenge vachitravhela vakawanda vachiita kupinda kupisa, kati kana kuti iti mabyelection nguva idzo dzen stuff, zvinogona kukonzeresa kuti vanhu nokuti vanhu vange vachimuva from one place to another, zvinogona kukonzera kuti chirwere chenhikiri cheCOVID chipararire futi nyika yese. Ende izvozvozvo government inenge isingakwanisi kuzodii kuzvibvumidza. Saka kana government yati aiwa mabyelection topostpona tozokuudzai kuti muchamaita rini, ndo zvinotevedzerwa nevanhu vesima citizens yemuZimbabwe. I'm sure veMDC Alliance vanogara vachitaura kuti theyare law abiding citizens, even Champisa anogara achitaura kuti ave law abiding citizen. Uye kuMDC tinoona kuti vazhinji vacho vane maprofessional yavo, vanenge malawyer. And haugoni kuti kana mutemo waiswa negovernment iwe somunhu anoziva mutemo uyo uchishanda nomutemo nguva dzose ndobasa rako, uramba kuti handidi kutevedzera mutemo unenge uchiitika. Aiwa tinoziva isusu kuti kana munhu asingadi kutevedzera mutemo unenge waiswa nenyika, shamhino munyu inenge yakamumirira kuita zvaunenge wazousaita, wochiona kuti mutemo unokupandukira sei.
Avo vange vari sachigaro veZANU-PF mudunhu reNorth America vaRegis Charumbira vari parunare kuCanada neStudio 7. Tombotarisa zviri mumapepanhau anhasi. Herald rinoti zvizvarwa zveZimbabwe neSouth Africa zvange zvisingakwanisi kudzokera kunyika dzavo pamusoro pemitemo yekurwisa coronavirus, vave kubvumidzwa kudzokera kunyika dzavo vasingaendi kumuzinda wenyika dzavo. MuHerald mekare makurukota ehurumende matatu nhasi anotarisirwa kuita musangano nemasangano anomirira varayiridzi kuti vaone nzira yekugadzirisa zvichemo zvevashandi vehurumende. Daily News rinoti nyika dzeUnited Kingdom neAmerica dzakurudzira zvekare kuti hurumende yemuZimbabwe ipindudze zvinhu zvematongerwo enyika pamwe chete nezvenyaya dzezveupfumi kuti nyika ibude mumatambudziko airi uye kuti nyika iwane rutsigiro rinobva kunze. Yave nguva yenyu vatereri yekuzvitaurira mega zvamunofunga.
Isusu tanguva takuvara anofanira kutoitwa bozima tanguva takuvara nenzara. Hapana munhu akambotenga chingwa chinosvika kuma$100, but tiri kuona zvinhu zviri kusvika kuma$100. Hapana kana anything that can subdevelope munyika muno. Chatatu tomboona chitori nani, hapana kana one. Saka tiri kuti maelections ngaatoitwa because tida kusarudza mutungamiri wenyika watinoda, kwete unodikwa, kwete unozvida.
Kazwai paStudio 7, makadiniwo. Kazwai mose mose muri yeZimbabwe. Zviri kuitwa izvi nezeki zvichiitwa neZANU-PF nana kupe zvoratidza kuti muZimbabwe havatevere chinhu chinonzi maconstitution, havatevere chinhu chinonzi maelections, kureva kuti kana sarudzo dzose dziri kuitwa muno munyika vari kuriga. Zvapachena kuti Chigumba anoriga maelections. Saka akushandisa strategy yemaridhiro anotama elections kuti anogadza vanhu vasinavoterwa nevanhu. Ndiwo kuti ndimi makakodzera kunge muri pazvigaro. Izvozvo zvatongova pachena chete nemuono iwoyo. Saka kana nyika ino ikaita hondo chigumba, akonzeresa hondo.
Mamunga sei komose vatiri Studio 7. Haruka ndimufundisi vamoyo, rejai ndingotaura mashoko. Maringe nokubatwa kwakaita President Donald Trump nechirwere checoronavirus. Avo vari kurapwa nemishonga yakasiyana siyana. Aiwa ndoda kungotenda kuti mwaudenga vaite zvakanaka nokuti hazvichini chitsva nokuti takanzwa President Donald Trump vachitaura naye kuti muna October vaccine yatanga kutestwa, saka kubatwa kwavakaitwa necoronavirus takabva tangoti ndozvimwe zvinhu zvavaireva ziya kwavati sezvo tiziva kuti vari kurapwa kuchipatara kana ivo vakarapwa vakapora. Kududzira kuti chinyangwe nevanhu vese vaamerica vanenge vaakutotanga kurapwawo nemushonga wakanga vachitaura kuti kutanga muna October vaccine yange yaapo. Saka kuona mutungamiri iye achitonga achienda mberi achitanga kurapwa kana kubayiwa mainjekishoni, zvinhu zvinenge zvakanaka kune veruzhinji nokuti zvinhu zvakakosha. Kana leader akatanga abatwa iye vanozoteverawo vakazongorapwawo.
Dzange dziri pfungwa dzevamwe vatereri dzisinei neStudio 7. Isu hatina kwatakarerekera. Tumirai mazwi enyu paWhatsApp number dzinoti 001-202-465-0318 muchitiudza zvamunofunga pane zviri kuitika.
Vatereri veStudio 7 vanotibata pamasaisai esatellite. Tine chiziviso chakakosha. Tinoda kuuzivisai kuti VOA Africa muZimbabwe yave nemasaisai matsva anoti SES 5K U band ne C band transponders. Kana muchida kunzwa zvizere, endai pawebsite yedu ye www.voashona.com kana paFacebook page yedu ye VOA Shona.
Chikamu chino chinotarisa zviri kuitika muAmerica. Mutungamiri wenyika vaDonald Trump avo vari kurapiwa pachipatara cheWalter Reed muguta reBethesda padyo neWashington DC nhasi vambobuda muchipatara vari mumotikari vachimhoresa vatsigiri vavo avo vakaungana pagedhe rechipatara ichi. VaTrump nemudzimai wavo vakazivisa nechina kuti vakange vabatwa necoronavirus. Nyanzvi mune zveutano Dr. Frank Guni vaudza Studio 7 kuti vaTrump vari kupiwa mishonga yakawanda, vachiti mishonga iyi ichiri panhano yokuedzwa uye haisati yave kuwanikwa kuvanhu vese vese. Vamwe vanachiremba vepachipatara ichi vashora zvaitwa navaTrump vachiti kumbobuda kwavaita muchipatara kunopinza vanhu pangozi, kunyange hazvo vange vakagadzirirwa kuti vasapomera vanhu utachiwana hwecoronavirus.
Zvatiri kunzwa ndezvekuti president vari stable, kureva kuti vari kurwara havo asi vari nani, havasi panhovo zvekuti havagoni kumuka. Vachiri kutambirwa asindingade kuti titi is too early kana kuti ichiri nguva pfupi yakanyanyisa kuti tizive kuti mishonga yavari kupiwa iri kunyatso kuvabatsira here, sezvo vachangoitanga. Imwe yacho somuenzaniso, umwe unobayiwa directly muvein remdesivir unoda kuti varambe vachiutora zuva kwemazuva mashanu. Saka hatingazive kuti uchavabatsira zvakanaka here kunze kwekuti mazuva mashanu iwayo apera. Ndo patinenge takuzonyatsokuona kuti zviri kufamba sei. Asi pari zvino vari kutaridza zvavo kuti kunyange vava munhu ati kurei, mishonga yavari kupiwa iri kubatsira.
Tambonzwa kuti vambobuda muchipatara zvafamba sei apa? Vanobvumidzwa kudaro here?
Aiwa, murwere anenge asingabvumidzwe kuti ampote achimbobuda achinobuda panze. Izvi ndezvematongerwo enyika. Munoona kuti vanhu vakawanda vakaungana paruzhowa rwechipatara cheWalter Reed. vachiva namatira nekuvakurudzira kuti vapore nekuchimbidza. Saka iwo semutungamiriri wenyika uye semunhu ari kukwikwidza musarudzo yekuda kuramba vachitonga, vanofunga vaona sekuti zvakakodzera kuti vabude vandoonekwa nevatsigiri vavo. Asi dei anga ari umwe munhuwo zvake, hazvitobvumidzwi zvachose kuti kana munhu wabatwa nechirwere checovid-19 kana kuti checoronavirus ungopota uchibuda panze, hazvitombobvumirwi.
Pane mishonga yakawanda here yavari kushandisa?
Aiwa, iye zvinoizvi vatrump ndingatiku pavakatanga kumishonga yavakatanga kupiwa inonzi monoclonal therapy, inogadzirwa nekambani inonzi Regeneron. Mishonga maantibodies maviri ari manufactured anogadzirwa nekambani iyoyi. Kazhinji tinoziva kuti vanhu vanoziva kuti muviri wemunhu unogadzira masoja ekurwisa chirwere chipi nechipi zvacho. Saka kambani inogadzira masoja anobatsira kurwisa coronavirus, masoja iwayo anonzi Regeneron 2. Yakatanga kupiwa, vakazopiwa zvekare Remdesivir. Iyo yatinozivawo zvakare kuti semishonga iyi iyo monoclonal therapy neRemdesivir mishonga ichiri kutraiwa kana kuti ichiri kuongororwa kuti inoshanda here. Haisati yanyatsokunzi yapiwa mvumo yokushandiswa nekuti ichiri kutestwa kuti ione kuti inonyatsokubatsira vanhu zvakanyanya here. Saka izvi tingati vane monoclonal therapy, vane Remdesivir, kouya dexamethasone yavawedzerwa. Saka tingati mishonga iyoyo iri mina ndo yavari kushandisirwa pari zvino. Uye vari kutorawo masupplements anosanganisira zinc nemavitamin supplements anobatsirawo zvakare kuti miviri wavo urambe uchibatsirikana mukurwisana necovid-19 iyi. Saka tingati munhu ari kutambirirwa zvakanyanya chaizvo chaizvo zvemhando yepamusorosoro. Kurapwa kuri kuitwa vatrump hakusiko kunongoitwa munhu wese wese. Apa vari kutora zvese zvavanokwanisa kuti vabatsire mukuru wenyika.
Avo vange vari nyanzvi munyaya dzezveutano, Dr. Frank Guni, vari parunare kuWashington DC neStudio 7.
Emuno muHarare akati wanati chiputa mbate vakanga mangara tunamatika eri aiwiwi chomoko chati
purisa kambo kakambonetsa kanobva kumuchakabvu Andy Brown. Sezvo nguva yedu yapera, tombotarisa zvange zviri munhau dzanhasi. Nhasi izuva rokucherechedza mabasa evarayiridzi pasi pose. Bato reMDC Alliance rinoti richaenderera mberi nesarudzo dzaro muna zvita. Tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ivai nesu zvekare manheru anhasi apo tichikupaizve dzimwe nhau. Ini ndini Tanonoka Wane ndiri muWashington DC ndichiti moshora zvakanaka.